Achitaura pakuvigwa kwavamugabe nezuro kwakutama hanzvadzi yavamugabe amai Regina Gata vakati manyepo kuti vamunangagwa vaiva manikidza kuti vamugabe vavigwe kumarinda emagamba enyika kuhiroseka.
Ndoda kutanga ndameka shuwa kuti ndatenda His Excellency vamunangagwa nokuti vakanzwa kana tino achivati ko imi mukadaro vana venyu vakataura mukataura vana venyu mapa kufa. Munova expecta kuitei? Vakati ndino expecta kuti vaite zvandavaudza. Vakaenda zvepamberi vachitaura kakawanda kuti isatisi kuenda pamberi pefamiri. Saka ese madiscord ngaende kwaanokodzera. Vamunangagwa vakataura pachena kuti ngazviitwe zvanzvinodiwa nemhuri. Saka ndinovachenyura pana izvozvo.
Mashoko ayakatsinhirwa nemwe hama yavamugabe vaota Chidhakwa avo vakatenda vamunangagwa nehurumende yavo neruyamuro rwavakapa mhuri yavamugabe mukurwara kwese kusvikira pakufa.
Ndinoda kutenda zvikuru ndichitanga nokutenda vamunangagwa nehurumende. Rwendo rwababa tivasvike pazuva ratinavo nhasi haruna kunge rwakareruka kwete.
Vachidhakwa vakapomera mhosva yekusawirirana kuti mutumbi unovigwa kupi kuhama dzemushakabvu zvikuru madzishe.
Kumagushungo zvine shoko rimwe chete. Tiri veumambo tose imwee. Tinochinjana uzvimba, tinochinjana ubeperere, tinochinjana uchidziva ndewedu tese. Asi ndoda kuti kwamuri please, kana muri yabeperere yawirwa nenhamo, let us leave muri yabeperere idecide what needs to be done. Isu totera tichisapota muri yekwabeperere.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, Professor Lazmo Maduku, vakati vakauya kuzoviga vamugabe sezvakataurwa nemhuri kwete zvekunyepera zvakaitwa nehurumende yavamunangagwa iyo yakanga isina mumiriri parufu.
Chechipiri zvendechekuti ndaida kuti nditaridzewo mhuri yavamugabe kuti aiwa isu toenderana zveshuwa nezvavanenge vataura. Kune vamwe vatungamiriri venyika vezanupf kakurutu kwacho nana president vanongomhanya vachiti aiwa tinoremekedza zvataurwa nemhuri, but hatisi kuvaona panapa kuti vati havasi kuremekedza, kungotaura chete nemuromo tinoremekedza zvataurwa nemhuri asi hatizooni kuremekedza kwacho.
Profesa Maduku vakati manyepo kuti kuvigirwa kumusha kwakaitwa vamugabe kunoderedza chimiro chavo, vachiti zvichaita kuti munhoroondo yavo zvizivikanwe kuti vakabviswa pachigaro nechisimba.
Pamuchaverenga history yamugabe munenge kungoti akazovigwa kupi? Vana votaurirwa akabviswa nefuti, saka iye paakafa akaramba kutaiwa kubviswa nefuti hakuna kudi, saka nyaya iyoyo haichabudi mumabhuku echi.
Vamwe vanhu vairambidzwa kupinda pamba pavamugabe zvichinzi panodiwa veukama chete. Mumwe wevakarambidzwa kupinda ndiamai Susan Murodza, avo vakati havana kufara sezvo iri nhengo yebato reZANUPF yakasimba.
Kudiwa vepadhuze dhuze
chaiye
mufi vepadhuze dhuze vemumba ndo zvataitwa. Funga kwangu kunyange shamwari yako inouya parufu, rufu harina kuti wepadhuze, munhu wese anongochema. Ende kubvira zvichitanga ndisu vanhu vacho tichinzi mayouth endai munojoga tichiendeswa kwese uko kwataenda unojoga tichiitwa sei tichiitwa sei, asi nhasi tikurambidzwa upi.
Vamugabe vakavigwa pachivanze kumusha kwavo, izvo zvakakonzeresa mutauro wekuti vemhuri yavo vari kutyira kuti dzimwe nhengo dzemutumbi wavo dzingabviswe nevavengi vavo. Izvi zvakanyanya kutaurika pakatendwa mudzimai wavo amai Grace Mugabe naamai Gata kuti vakachengetedza mutumbi wavamugabe kuti usaitwe zvechivanhu. Vamwe vainge vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland and West amai Mary Muliswa Chikoka, pamwe nevakambotungamira sangano revakarwa hondo vaJabulani Sibanda.
Ndinongo chayo wakange wari baba wanga waine tsitsi nerudo ndinongoti ndo mashoko chita handinawo mwaka uno andoda kuti nditaure mwaka uno thank you ziyabonga tatinda wasandisana thank you
ndakamirira studio 7 kwazvimba ndine Arthur Chigoriwa.